chekwata ichi chinofarira kukunda kunyange zvikaoma sei nekuti kusaita izvi kunochisiya chisisina chimuko makundano enhabvu yepasi rose aya Zimbabwe ndiyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina nepoint imwe chete chete zvekuti kurohwa zvekare kunovapinza mumadhaka asingabudike pamusoro pekutamba kunze kwemusha Warriors ari kusangana zvekare neGhana yakasimbisisa iyo yaunganidza vatambi vane mukurumbira kusanganisira Thomas Partey weArsenal Jordan Ayew weCrystal Palace Mohamed Kudus weAjax na Tariq Fosu Henry weBrentford muongororo wemutambo wenhabvu vaAdmaya Muhimeke vanoti Zimbabwe inofarira kusunga dzisimbe kana ichida kukunda mumutambo uyu
I think that tamba ma game 6 ne Ghana. Pama game ita tamba ne Ghana acho ese matatu Ghana yakatirwa tikairwa game rimwe chete tika draw ma games 2. So tofana nge tireta our best. I mean kuti tikwanisa nge tishirwa Ghana because Ghana yacho kana takatarisa zvikuratidza kuti Ghana yagara inonge inotamba bora rakanaka kana isitamba neso.
Asi manager wechikwata ichi va Wellington Pandare vanoti chishuviro chavo kutora mapoints ese ari pamutambo uyu
mutambo uyu mutambo usiri nyore zvachose nekuti tiri kutarisira kuti zvikare machaizvo tipamwe tiwano one point nekuti matambiro atakaita South Africa neEthiopia haana kuti haasi kutibatsira tinofanira kuchitanga kuwana mapoints patiri iko zvizvi paGhana saka hazvisi nyore patiri kutarisira kuti kuenda kuondoko tinotarisira kunowina
Zimbabwe ine vatambi vari kurura kunze kwenyika kusanganisira Bavilas Nakamba weAston Villa Jordan Zemura weBournemouth Brandon Galloway weFlymouth naTendai Darikwa weWigan kuEngland pamwe naMashaw Munetsi weStade Reims kuFrance aimbotambira Dynamos chamunoda musanhu anoti vatambi ava vane mwongo wekukwanisa kukunda mumutambo uyu
the players are there and you know they got talent as well so very talented crop of players so I think we got massive chance
captain wechikwata ichi Knowledge Musona uyo anotambira kuSaudi Arabia ndiye akatanga kusvika muGhana vamwe vachizotevera vamupandare vanoti kama billiard uyo achiri kutamba nemhaka yemakadhi aakapiwa akawanda ari kupa rutsigiro ari muGhana umu asi achizotamba mumutambo unotevera
mukuchikomana icho chakasuspendwa kama billiard ariko kuitira kuti atraine nevamwe asi haasi kutotamba mutambo wekuGhana wokutanga anozotamba patichatamba neGhana paNational Sports Stadium musi wa12
Ghana neZimbabwe dziri kusangana zvekare muNational Sports Stadium nechipiri svondo rinouya mutambo uri muCoastal International Stadium uyu uri kutenderwa vanhu zviuru zvina 4,000 chete kupinda kuona ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati